Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu.
Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba mitengo ichiita chamuramba mhuru.
Zvevamazinanga vazive kuti varayiridzi nevamwe resto the civil service zvokutambira mari yomuZimbabwe yakareruka somusha watamwa nokutsvaguni somutakura havachazvidi.
Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi yakanangana nenyaya dzemihoro sezvo ichiziva kuti kushaya simba kwedhora remunyika nekudhura kwezvinhu kwasiya vakavanda vasina chekubata. Mashoko aya ari kuuya apo mumiriri wesangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization muZimbabwe neNamibia amai Anna Mary Kiaga vakataura pamhemberero dzevashandi nezuro muHarare kuti vashandi zviuru zana kana kuti 100,000 vakarasikirwa nemabasa muZimbabwe mumwedzi mina yekutanga kwegore uye vari pamabasa vari kungoshanda havo asi mari yavari kutambira isingakwanise kuvaburisa muurombo. Kunyange vashandi vakawanda vari kutambiriswa nemadhora emunyika, zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa zviri kuchajwa zvichishandiswa chikero chedhora rekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamavhima.
KwaZulu nyaya yemitengo inoramba ichikwira inyaya yatarisana nayo kwenguva yakati rebei sehurumende.
Asi pane zvamuri kuita here muzvinafundo kugadzirisa dambudziko iri?
Saka tichizoita pfungwa yekuti pakota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu kuti zvienderane nezvinenge zvichiitika pamitengo. Asi chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike munyika ndicho chokuti vemabhizinisi vave nemodhareshenwo yavanoita.
Zvii chaizvo zvamuri kuvakurudzira kuti vaite?
Vasapoti pose pakuridzwa mihoro yevanhu yovakukwidza mitengo yezvinhu. Zvinoramba zvichiita kuti vashandi vedu vasawane mihoro inoita kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Uye munoona kuti ikonomi yedu iri kunaka zvishoma nezvishoma, mwaka uno wanga wakanaka. Saka naizvozvo vemabhizinesi vanofanira kuti vaite moderation pakukwidza mitengo yezvinhu. Chimwe chamabvunza ndechekuti tiri kuita sei nenyaya yekupiwa kwechikafu chevanhu. Hurumende icharamba ichipa chikafu kusvika mwedzi uno waMei wapera.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata womutungamiri werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, avati hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa matambudziko emushandi uyo vati ari kutambiriswa mutero wembwa.
Chandinoda kuti nditaurire kuti tisataenda ku second quarter iyo inova yatotanga nhasi. Vamazvima vanofanira kuti vagadzirise mhosho dzavakaita ku first quarter.
Ndedzipidzi Dr. Zhou mungatsanangura
kuti vanotambirisa murairidzi agara pabasa zvikuru kwazvo Said mari akashomeka 4 times munatanga basa nhasi kuda kutirena kuita mporisa musoja kana kunesi.
Asika vari kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi.
Iko zvino tavakutongoona masalaries achibuda munewspaper muherald nekumo pasina kutaurirana navashandi kana kuti zvakasiyana nenhaurirano panenge pasirwa nevamiriri vehurumende kamwe chete nevamiriri vavashandi. Saka wailisi vashandi vakazvipira kutotanga nhaurirano dzatononoka nokuti kana tiri sezvikoro zvitovhura svondo rinouya. Tinoda kuti vamazvima vambogadzisa mhosho dzavo dzefirst quarter. Ine ndo chinangwa endisingwisingwi tisati tatanga zvimwe zvakawanda zvekusecond quarter. Zvevamazvima ngavazive kuti varayiridzi nevamwe rest of the civil service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watama nokutsvagunisa mutakura havachazvidi.
Vanoda kutambira mari ipi apa Dr. Zhou?
Vanoda kudzokera kumari yavaitambira gore raOctober 2018 risati rapfuura. Saka vamavhima ngavasawandira simba ravo pakungotaura. Simba rinofanira kuonekwa pazviito. Pari zvino zviito zvavamavhima hazviratidzi kuti vane chidokwa dokwa chokuti vashandi vehurumende vagare zvakanaka. Vashandi vehurumende vari kunonga zvose nomuromo chibatira pamashizha usavahwa panhamo. Saka hatibvumi mashoko avamavhima. Anongova manyausa mukana wokuti vanotaura kana vachitaura nemwi vemedia kana vepress. But kwatiri hationi chidokwa dokwa chavo chokuti vagadzirise nhunha dziri kunesa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vari kutotamba nhova izvo kuti vanokwanisa kudzokera kubasa sei savarayiridzi pasikotoro rechipiri.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau kuita basa ravo kana kuti World Press Freedom Day. Asi pachitariswa mitemo yadzikwa nehurumende uye mashandiro evatori venhau, zvinganzi vari kushanda vakasununguka here sezviri kutaurwa nehurumende. Regai tiende kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya kuti atipe mamiriro akaita zvinhu.
Vachitaura pagungano rekuziya mhemberero dzemangwana range rakarongwa nemisa Zimbabwe, nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vashakespeare hamauswa vetriplec vanomirira Warren Park vati paramende nehurumende vakavandudza mitemo yekutapwa kwenhau.
Vakaitawo mareforms anonzi mamedia reforms akaita kuti kuite nhatsurudzwa kwemitemo yakanga iripo yakanga ichidzvanyirira vatapi nevashambadzi venhau.
Izvi zvatsinirwa nemukuru wezimbabwe media commission Godwin Pire.
Kubviswa kwakaitwa mutemo weaipa uyo waiwanikwa uchisunga majournalist kana chiita basa ravo kana vachinge vakanganisa wakabviswa. Ende kubviswa ikoko kwakuita kuti majournalist edu akwanise kushanda akasununguka. Zvichiripo zvimwe zvichida kugadziriswa asi tofunga kuti semedia commission utafamba chinhano chakati kurei ende tichienderera mberi tichiona mabasa emajournalist achisununguka.
Asi vatori venhau vakaita Salaki Aaron anoshanda nekambani yebus Stop TV ati vatori venhau vachiri kumbunyikidzwa.
Kusana nemachallenge asekuti kuenda kunokabva kwa president Epworth takadzingwa zvichinzoni pane clean session kuti Stop TV asudiwa pano Mukuru wesangano
reGender & Media Connect Muzare Patience Zirima vatiwo kunyangwe madzimai akawanda ave kutorawo zvigaro zvepamusoro mukutorwa kwenhau, nyaya yekushungurudzwa kwavo ichiri kunetsa.
Tinoona zvinhu zvakaita seyatinoti muchirungu sexual harassment, yekuti madzimai anoshungurudzwa nevavanoshanda navo uye nevanhu kwavanenge vachindotora nhau vakasiyana siyana, vanenge vakuda kuti vatidanane kuti uwane nhau, kana kuti vanenge vasingatongoonawo madzimai sevanhu vari kutoitawo basa ravo, vanenge vachida kuti mukadzi wese wavaona ngandidadane naye.
Izvi zvatsinirwa nemutori wenhau wechidiki, zvakare ari nhengo yeYoung Journalists Association of Zimbabwe, Ruvimbo Muchenje.
Zvimwewo zvinogona kuitika ndezvekuti havasi vanhu chete vaunotora nhau kwavari, even vanhu vaunoshanda nhau vanogona kusakuona semunhu anokwanisa kuita basa because uri munhu wechidzimai uri wechidiki.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatiwo mamwe matambudziko ari kusangana nevatori venhau kudzingwa pazvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kana hurumende nekuda kwekuti vanoshandira kambani ipi. Vahamauswa vatiwo kunyange hazvo vakave nekuvandudzwa, pane mimwe mitemo yakaita seCyber Crime and Protection Act yave kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau vachiti patove neurongwa hwePolice Media Action Plan.
Ndiwo dambudziko ranga riripo panguva yeseji kuti taita kunge tisu tiri kushandira nyika. Mapurisa ari kushandira nyika, majournalisti vatori venhau ari kushandira nyika. Sapafana kuenda kunzwisisana kuti ava vachiita basa ravo, ava vachiita basa ravo. Tikadaro zvinoita kuti pavanosangana pavanenge vachiita basa paground pasave nekupokana, pasave nekurwisana kana kutukana.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatori venhau kuti vachengetedze nekutevedza miko yebasa ravo kana kuti ethics pachirungu. Izvi zvatsigirwa neimwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kumashoko vatendai Nyabani veZANU PF vachimirira rushinga muparamende. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Kubvira pakapinda hurumende yeSecond Republic ichitungamirirwa naPresident E.D. Munangagwa, hurumende yeZimbabwe iri kushanda zvakanyanya kuti ivandutse nyaya dzekufambiswa kwemashoko nekusimudzira raramo yevatori venhau. Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa.
Gore rapera, sangano rinoongorora nyaya dzezvemashandiro evatori venhau reReporters Without Borders rakati Zimbabwe yainge iri pachidanho chezana nemakumi matatu nenomwe 137 panyika zana nemakumi mashanu nesere dzakaongororwa 158. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vechidiki vakawanda munyika vanoti vari kutambura zvikuru zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vanoti mukutambura imomo havasi kuona chiedza mberi kana utungamiri hwenyika hukaramba hwakati gotsi papata. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe uye vaimbove mumwe wevatungamiri vevechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vakawanda vatambure.
Upenyu hwevadiki vemuZimbabwe rinenge bhasikiti ratizirai mukoma kuti uku riri kurukwa uku richirudunuka. Vechidiki vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda, vazhinji vagere mudzimba dzevabereki nekuti havasi kukwanisa kuzvichengeta pachavo. Panobuda zuva vechidiki vanenge vatumira pamusoro webetting hall kuti pamwe vakabheja vangava neucho uviri.
Vechidiki vakawanda vanoti vanongonzwa sengano kuti nyika ino yaimboerera huchi nemukaka sezvo ivo vari kukura vachinonga svosve nemuromo. Kunyange varipo vashoma vanoti mamiriro ezvinhu anotendera kubudirira kwevechidiki, mhomho iri kuti iri kuyaura nenhamo. Wechidiki uyu ari murimi munzvimbo yeChegutu Muzvare Rumbidzai Matonga vanoti mazuva anokuenda kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro netarisiro yekuzowana basa riri nani kupedza nguva.
Zvakaoma shamwari, izvezvi zvindiudze kuti graduate rinonzi rinotambira $200 per month. Uchaita makore mangani kuti iwo ushande uchiwana $200 kuti uzogona kuti uvake imba? vanhu vanogona kuratidza chinhu vanhu vanenge vakati vachingopedza mafomu vavatotanga kutohasila vari mumastreets kwete munhu akatanga akaenda kuyunivhesiti by the time yaunopedza wakuda kutangawo kudzidzira masystem emumastreets it will take you makore.
Mumwewo wechidiki uye achishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti havaoni remangwana revechidiki rakajeka.
Mashoma vacho vanoshanda vazhinji vacho miripo yavo haikwanisi kuti vagone kupedza mwedzi. Vazhinji vari kurarama vachiita iyaya rino yavanoti pachirungu end to mouth zvokuti pakupedzisira hakuna mwana wechidiki kana kuti vashoma vangava vane mari yavanogona kuisa parutini kuti vagone kuita mainvestments kuti vagone kurongawo upenyu hwavo.
Asi mukuru wesangano revechidiki reYouth Vibes Africa Consultancy muZimbabwe muzvarero varashe miti vanoti remangwana revechidiki rakajekesa.
Ramangwana rakajeka tichitarisa kuti vechidiki vave kuziva kuti aiwa tikasava isu vanotungamira tikasava isu vanofambidzana pamwe chete nevechikuru hakuna kwatiri kuenda.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti pakasaita shanduko munguva pfupi inotevera kumberi kune rima uko.
Zviri pachena kuti tikaramba tine hurumende yatinayo iyi isina hanya nevanhu, isina hanya nekusunga mbavha dzinoba ufumi hwenyika, isina hanya nekuti vechidiki vawanawo chouviri, vazhinji vacho vanosvika mukufa vasina kana kubata inonzi payslip. Zvazvinoreva ndezvekuti vechidiki vane mukana mwedzi mushoma shoma ichatevera yekuti vavhotere hurumende ichaita kuti vasamuka vakangogara pamabridge.
Hatina kukwanisa kubata vanotungamira vechidiki muzanu PF sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatumirwa neStudio 7 pachaenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mikana isarura ude munyika naizvozvo vechidiki vanofanira kusagarira maoko.
Tiri kuona zviri kuitika mumamainzi edu, tiri kuona zviri kuitika muagriculture, tiri kuona zviri kuitika mutourism. Mabasa ari kuwanikwa achicreatwa nemaZimbabwe nezvirongwa zviri kuitiwa nehurumende yedu yeZimbabwe. Vana ngavatore mikana iyoyo vamhanyidzane navamwe, ukasarira ipapapa unozozvidemba.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wetsvakurudzo musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana riri mumaoko avo.
Kuti mayuti atransforme tinoda inonzi political consciousness, kuti mayuti otanga kuchicultivatewa political consciousness kuti vazive kuti nyika chii, kuti zvavanofanira kuita munyika yavo chii. Akaita political consciousness ndopaachatanga manje kuchishandira nyika, kuchitanga kuita pressure muhurumende kuti irelease mabasa. Hurumende inenge isingarelease mabasa ibudiswe nemayuti because vane manumbers.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyanzvi vechidiki dzinoti hurumende yaita kuti vechidiki vaite marombe ekupedzisira anokumbira fodya moto nebepa vasingakwanisi kuzviitirawo kana chii zvacho. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo yemuSudan iri kuenderera mberi pasina bato riri kuda kuremekedza kurudzire yekumbokanda zvombo pasi. Sangano rinobatsira nechikafu reWorld Food Program iro rine vashandi vatatu vakaurayiwa munyika iyi rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 nemashanu kana kuti 15 million vanoda rubatsiro rwechikafu. Vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vafa muhondo iyi. Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatoburitsa zvimwe zvizvarwa zvadzo kubva muSudan. Vari kurwisana mauto akapidigura hurumende nechikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
Pamira Sudan senyika panyangara, tiri kuona kuti kana hurumende ichinge yaputsika kana kuwa hurumende yavanhu, pakazopinda hurumende dzamauto dzinounza kuparara kwoutungamiri kugatsikana kwenyika, dzogounza zvekushayikwa kwamabasa ose anenge achifanira kuitwa nehurumende, kwozouyazve nehurumende dzamatunhu.
Mabasa aya muri kutaura ndeapi?
Mabasa akaita sekuti kubika ufumi hwenyika, kutenga nokutengeserana, kushanda kwamaindastri, kushanda kwezvinotakura vanhu nezviro, zvozotaridza zveutano, zvozotaridza dzidzo, zvozotaridza zvose zvinenge zvichidiwa munyika zvinowanza kuitwa nehurumende, zvinosanganisira kugadzikana kwenyika, basa rokuchengetedza vanhu, ninge richiitwa namapurisa, basa rekuchengetedza nyika, nechiitwa namauto, zvose zvawa zvawira pasi muSudan. Saka Sudan yatarisana nokunza rufu kuzvizvarwa zvomo kunyanya, kuzvizvarwa dzimwe nyika dzadzichiita ugaro namabasa imomo zvakare. Tikona chipatapata chichiitika.
Zvamira zvakadai, sei tiri kuona kuti vari kurwisana ava muSudan havasi kuwanikwa ivo vachiremekedza chikumbiro chakabva kunyangwe kumasangano akadai seUnited Nations kuti pave nekutaurirana uyezve kumiswa kwehondo?
Panenge paita zvinhu zvakadaro zvokurwisana pasina hurumende yavanhu, mapoka anorwisana anoenda kune dzimwe nyika achindopiwa zvombo zvokuramba achirwisana. Saka zvine zvototi izvozvo yava nharaunda yokurwisana kwapindirwa nedzimwe nyika pasi pano. Saka biravira yamuSudan haina kunaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, Dr. Urai Zembe, vari parunhare muHarare naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapazi emapurisa nematikitivha anodarika mazana maviri nemakumi mashanu, kusanganisira vanonzi US Marshals, vabatana nevekuTexas kutsvaga mumwe murume ane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa, Francisco Oropeza, uyo akauraya vavakidzani vake vashanu. Vose vaibva kuHonduras ndokuita chitsoka ndibereke mushure mekunge auraya vanhu ava. Nyange paine imbwa dziri kubatsira kumuvhima uye mubayiro wemari inosvika zviuru makumi masere zvemadhora kunenge anenge amubata, hapana ataziva kuti ari kupi. Futi yaakashandisa yakawanikwa musango. Anozviti muprofita wekuKenya Paul Ntege Makenzi amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekuita zvechitororo nekupfurikidza mwero. Ari kupomerwa mhosva yekufurira vanhu kuti vatsanye kusvika vafa kana vachida kuenda kudenga kunoona Jesu. Mitumbi yevanomutevera inodarika zana yakawanikwa iri mumakuva asina kunyatsodzika uye vanhu mazana mana havasi kuzivikanwa kuti varipi. Upenyu hwevanhu vakawanda munyika hunonzi huri kuramba huchioma nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva kuti ararame. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat yakazivisa svondo rapera kuti mumwedzi wapera wakubvumbi mari dzaidiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi dzakakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11% zvichienzaniswa nemari dzaidiwa mumwedzi wakurume. Sanganiri rakati munhu umwe chete aida mari yaiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvemadhora emunyika kana kuti 33,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti akwanise kuwana zvose zvaanoda kuti anzi haasi murombo. Munhu umwe chete anonzi aidawo mari inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 25,000 dollars kuti akwanise kuwana chikafu chinovaka muviri kana kuti 2,100 calories dzinodiwa pazuva tichitarisa mwedzi umwe chete wakubvumbi. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo Vanoti mari dziri kutaurwa nezimstati idzi adziwanikwe nemushandi zvichireva kuti anenge aine mhuri nevanhu vashanu kana kudarika anotonyanya kuomerwa.
Mari idzodzo dziri kutaurwa adziwaniki. Vashoma vashandi vanozvitambira. Kune vanhu vanosvika vashanu pamhuri vachaona dambudziko hombe kuti vakwanise kurarama. Challenge iripo iyo zvino ndeyekuti hatigoni kuti munhu kuti akwanise kurarama anoda mari takatarisana nemari yemuno muZimbabwe. Nechikonzero chekuti mari yemuZimbabwe iri kurudza simba zuva nezuva.
Vamwe vanoti mitengo yezvinhu zvose kusanganisira kana mari dzekuripira pamatoll gate dzakatokwira kuratidza kuti kurarama kwevanhu muZimbabwe kwaoma kumapoka ose eupenyu.
Taona mitengo yezvinhu kukwira kwayo mazuva afura. Tiri kunzwa zvekare kuti kana matoll gates acho atokwira zvichireva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvatinoshandisa zvinoshandisa motokari pako transporter zvichatokwira zvekare.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira Zimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora avanoti kukwira kwakaita mitengo yezvinhu mumwedzi wapera zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kwakaita kuti vashandi nevanhu vose zvavo vashaye zvikwanisiro muupenyu.
Nyaya iri kunyanya kunetsa inyaya yekukwira kwakuita exchange rate yezimdollar to the US dollar. Yakuramba ichikwira every week parallel market. Nekuti vazhinji vanozotengesa zvinhu vanozoshandisa rate iyoyo yeparallel market. Saka naizvozvo kukwira kunoita rate mitengo yezvinhu inogaramba ichikwirawo.
Imwe nyanzvi inoshanda yakazvimirira vachausi mutasa vanoti pane dambudziko riri kukonzerwa nekushaya simba kwaita dhora remunyika izvo zvave kuomera vakawanda munyika kuti vakwanise kubata dhora rekuamerica pazuva.
Saka tiri kuona kutoti nyika yedu kana kuti upfumi hwedu hwatoenda kumawere. Zvinoda kuti zvigadziriswe kuti vanhu vagone kurarama vachiwana zvokudya zvekupfeka nezvokufambisa. Saka tiri kutoona kuti mari zhinji iri kutambirwa nevanhu iri less than 500 US dollars haikwaniri mhuri zhinji. Mhuri zhinji dzinotambura.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamoyo vanoti
nguva yapfuura position yeZCTU yange iri pachena kuti mari dzaitambirwa dzange dziri kuma 589. Mari idzodzo ndidzo chete mari dzinokwanisa kuva dzichiraramisa vanhu. Iri US dollar. Yemunomu hatigoni kuitaura kuti imari nenyaya yekuti inochinja zuva nezuva.
Vachikohora vanotiwo hurumende inofanirwa kukasika kutora matanho kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika izvo zvavanoti zviri kukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Hurumende inoti zvayo iri kuziva kuti mushandi aomerwa neupenyu. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachiti panofanirwa kutariswa zvakare mihuro yevashandi nekukasika. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevatori venhau nezvezuva remangwana rekucherechedza mashandiro avo kana kuti World Press Freedom Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba. Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucheresha zuva revatori venhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina Praxidus Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kateleri tukalo kubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lweShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 2 Nkwenkwezi 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona nani uthiyo tungabe silunyile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama ukupromota itolerance ama journalists ngayise emsebenzini awahlonitshe ama committees kumele afike njalo khona apho siyathokoza kakhulu ukuthi amapolisa asentshenzela abo isifiso sokusebenzisana nama journalists
ngaphambilini kokunanzwa kweWorld Press Freedom Day usasa ingcwethi zokwethulwa kwentathelo zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okuvele umele wenziwe ukuze intathelo zindaba zisebenze zikhululekile.
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelifani in particular or emathebelini sithenga lezo zihlelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-Afrika asathathela wona alungile ka-achieve before singawa-prophet sisebenzisa ikuthi yonke kasiyitali lokokuzingakuthiya ukuthi ama-addictive.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnethi ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini sebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhomisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethula kwentathelo zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intathelo zindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olweWorld Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentathelo zindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa leminyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lentathelo zindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathelo zindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entathelo zindaba eyeMedia Institute of Southern Africa uNqaba Machazi uthi lanxa sekunganelo ukuhlukunyezwa kwentathelo zindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi ukuthi siyangabe ngoba sikwazi kweZimbabwe kakhulu nxa kule ihlelo zokhetho siyabona ukuthi ama media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu preemptive measures ukuthi abantu bengaboshwa bengatshaywa beekele besenza umsebenzi wabo. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa abasoze betshaywe singakhuluma kathi singazi okuzayenzakala hambili.
Okusekelwe ngeyinye intathelo zindaba esebenza izimele uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo kodwa siyabona nje abafana abasesipholiseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka kahle ukuluza intathelo zendaba otshengisela ukuthi hayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. laba abasebenza bephansi esingathi ngama operatives ama constable ama sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama kodwa kuphinde futhi kuhlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentathelizindaba eyeZimbabwe Media Commission ZMC uGodwin Phiri laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa uqathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzisana kuma-communities ethu. Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo, kodwa ama-communities ethu la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizame ukupromota i-tolerance, sizame ukupromota ukukhulumisana kuhle, ama-journalists nxa esemsebenzini awahlonitshwe, ama-communities ethu kumele sifike njalo khonapho. Siyathokoza kakhulu ukuthi amapholisa asetshengisele abo isifiso sokusebenzelana lama-journalists befeza lo msebenzi ukuthi ama-journalists akhululeke abe protected ngayo zonke.
Okusekelwe yisikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sitsho ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba lama-challenges, siyabambana sonke, siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli weMathebeleland South edalele ephalamende elilunga lekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko. I-Portfolio Committee on Information, Media and Broadcasting Services, uNkosikazi Esther Nyathi, uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentathelizindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu ikakhulu owasemaphandleni.
Isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi nxa umuntu engaba lomonakalo ekhaya lakhe esaba ukuthi abantu abanjengama-journalist babuye ekhaya lakhe beze kuzisisa ukuthi ngabe kwenzakaleni ancithiseke. Kodwa lamhla nge-information esihambile izwe lonke, umuntu wonke esefisha ukuthi ngakuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake kumphakathi, wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni esinje kwenzakale lokhu, nxa kukuhle bakugobhe, nxa kukubi kukhuzwa.
I-MISA Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba lomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of Expression as a Public Good, Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Emkhosini lo abe-MISA Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentathelizindaba, bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe-Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentathelizindaba elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezikhokela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnethi ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnede aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele elupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnede la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter, lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lisithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube lenyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphatha amandla zalenkampani. Uxoxa lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakhamizi zeluphane.
I-response yabantu was
berikuthi jawule kakhulu ibithi kakhulu njalo bebekhona abanye abekritisayiza abaqedazi wethu ukuthi lokhu kusinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasifikela abantu angani abakujabulelanga kodwa overall response kukhanya kwabajabulela abaqedazi wethu. Maybe ngingakhuma amafithane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019 lapho bethathe khona i-Africa Resolution. Thina vele besijonge ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu abelisane ngalokho esibiza kuthiwa i-value addition yesilungu, sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sasesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-government okubizwa kuthiwa i-Education Section Zero. Singasekele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeba ama-experiment ethu elifane State University. Sithe sisaphezwa khonokhu i-interest yabuya layo chasa yasiza i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-sodas ethu ikakhulu ichiliso ake siyeza ukuthi singayisosa njani. Njalo bakhinga namafitala amanye amadasi ukuthi singakwasa nokuventa ukuthi i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahleli wapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina injongo yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or zemathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amaphezalu asithathela wona alungile akhini before singawaprocess. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngingareveal-a i-secret ye-company ukuthi siproducer njani ama-juice but ama-titani kasiyifaki ama-additives siyenze ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa nge-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esivela khona siyenze ama-experiment ethu kungalamhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiment ethu siyayenza ama-experiment njalo sicheka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu ikhanya inhle kakhulu ngoba siphase igade lohulumende olibizwa kuthiwa i-Mshape. Liyasincedisa kakhulu kunye advice ukuthi nxa sifuna i-exporter kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho sikhathiseka khona kakhulu. Yikho sikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu kudasoa sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter Facebook bekhanya bebathakazelela belesiso sokuthi bewathethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siyathengisa kwi-restaurant eku-Robert Mugabe the 9 Avenue yikho atholakala khona for now kodwa kuviki leza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule shop okuzinothiwa yi-Handi okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo okudla kuthene okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleli lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500ml lama-375ml amancane siphinde sibe lamambodlela amakhulu esiyakuzo-5 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomnini, silomtshankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la amanamnethi?
Amanamnethi kanti avele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedini yiyo kwezakaliwale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana Mgcini wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eselubhane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlela kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kweleSudan ngenxa yempile. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni, sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe.
I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kwisikhathana esifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu, eleZimbabwe libika lokhe lizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhe beseSudan. Kunje selihlenge abangamashupi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uKate Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Thabang Nari ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Okokuqala yikuthi sibonge uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo yokuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. I-South Africa yakhipha abantu, i-Nigeria yakhipha abantu ukuthi laba abasele abakithi bephume kulo mumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le iqhubekela phambili kunangale kweSudan. Kozalwa ngomoni la?
Ha, indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbhobho. Sike sabona kumabona kude amasotsha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso, utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yagcina ibhazukile kwagcina kusiba the South Sudan the Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa kukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane kukhulumiswane imlotha kuzayenzakala.
Ye, kodwa siyakwazi nxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nalo. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslim lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi bekhulumisane lama-general lawa. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yi-problem abantu abalembhobho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalembhobho kumele besebenzise imbhobho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, khonokho kuphela vele yisisusa sendaba ukuthi ubuqhutshele umuntu kuthiwa busa-ke la. Umbuzo ubaba kangaka yini kumbe vele lapha ibuhwaba?
Ya, yikhanya i-Africa vele silo problem enkulu because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
Mnumzana Thabang Nari, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho ke limuze xoxa lo Kate Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonye ngesilinganiso sokwedlula esilishumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 eZimbabwe ngenyanga. Isuka ku 22,561 Zimbabwean dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu ele Reserve Bank ngeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-$1,033. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-$2,000. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association iNACORA, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu, ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behlile ukuphila impilo kade beyiphila. Indlela sebesenza ngayo kade besidla kabili ngelanga sebesidla kanye. Akusadliwa kwabaya esikolo, akusadliwa kwabasala ngekhaya. Impilo yakhona inzima kakhulu. O-school fees lakho konke kuyahlupha abantu sebesehlula ngo-rent. Kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila.
Unkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo osebenzela uhulumende, uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni.
Ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlungu kithi esithola i-RTGS ngoba i-rate esetshenziswayo ayaziwa umuntu. Umuntu lo muntu ule rate yakhe. Nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba i-price ayitshintshi. Silokhe silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu ngoba ibhondi alisayenzi lutho, alisasebenzi vele, akusela muntu olifunayo.
Umnumzana Njabulo Ndebele, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama, ngaphandle kwalokho amabhizimusi angavala.
Okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo yokuthi siwode sidinga phandle, kungakho-ke intengo zethu kufanele zilandelane lemkambo lapho esithenga khona imali, ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi. Okusho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu. Yikho kungasisiza ukuthi siqhubeke sisebhizinisini. Singayekela ukwenza njalo, amabhizinisi ayavalwa, abantu labo bayaswela ukuthi bethole impahla.
Umnumzana Joseph Nkomazana, oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi, okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka, inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo.
Abantu abaningi kabasebenzi not employed. Nxa ama-civil servants enikwa izimali, it's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty phele. Khakukhangele ukuthi khona nxa ama-prizes ekhwela kumele kwenziwe njani. Sara zama-civil servants wayokhwezwa yiwo asiyenze izinto zakhwela, kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini i-2.3%, okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqalise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair yeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uSkhwicamfundo Mthuli Ncube uthe nxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uzakwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili i-200%, ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye i-150%. Khathesi i-interest rate ikukhulu lamachumi amane i-140%. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle umnotho welizwe. Okudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lo mumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mutsingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uLuju Sibili, ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumpitsa eMatonga ukumi manzonzo umumo elizweni.
The building that we are seeing now yizinto ezenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina abancane vele kunzima a youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqalisa ukusebenza. Vele kunzima akuchiphanga phandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye inkokheli zabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo phose bonke abakazi becolise iZimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayiphi imisebenzi. Kona kokuncane abakwenzayo, imali yakhona ayithengi lutho. Abanama properties asilazindlu, asilazimoto, asilani njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokhu kuhlupheka asezandleni zethu.
Ingcweti ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, yena ukhuluma phezu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinyanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe yithemba. Abaningi batholakala bekuma-drugs, abanye basesikorokozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiyatlontshi. Konke lokhu bakwenziswa yikuthi elizweni labo akulathemba, abalamsebenzi abayithola elizweni layo. Yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye yibo abatlontsha inkomo, siyazi babona ama-social media betshaywa betlontsha izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZANU PF esabelweni seBulawayo, umnumzana Addington Mpofu, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo elolujulobisi elizweni labo.
Namuhla if you go to the Ministry of Mines, uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and you know, Sipota lapana sifona mastens. Ubuza ziqhenya because they are shaking the industry. So ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omela amalungelo abasakhulayo, njalo yinkokheli yenhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe, Children of National Heroes, yena engumntwana kamuyi, uGeneral Sifa Sicele, uBelinda Cele, uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa, ukuthi ontanga ukuthi siwuqondise sibe lokudlelwana labo. Umkhono mbinge lo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe wawususenzani. Asibambe imisebenzi yezandla siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa nguhulumende. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ama-youth njengoba sokuthiwa bazangena kuparliament, ama-youth azangena kuparliament wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu laku-CCC kumele ukuthi bebekwati eparliament balande ukuyasebenza ukuvuselela i-political consciousness yama-youth ukwenzela ukuthi bebe lethemba, ngoba ithemba liyakhiwe engqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenzela.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngaphi, ivela ngaphi, ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Go live talk lamhlanje The Connection. Sikhangele ukubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba zolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi baya kwethu ukuba siqhubekele phambili silokhu esisonke, kodwa singekehlukani kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.